Vamwe vaimbova vashandi vepapurazire Investment Kuruwa vari kunetsekana nenyaya yezvimbuzi kubva zvatorwa purazi iri nehurumende richipiwa varimi vatema. Kushaikwa kwezvimbuzi kuri kupa kuti vanhu vanosvika mazana mana vashandise masango zvoisa upenyu hwavo munjodzi, sezvo nzvimbo iyi yakazarawo nhunzi. Mufundisi Junior Gwene vanoshanda neRock of Ages Ministries Trust vanovasapurazi vepaplot 5 muInvestnet Farm vanoti mararamiro evashandi vanogara kukomboni yepurazi iri hunorwadza, zvokuti vanombounganidza zvirimwa zvavo zvavanopa mhuri idzi. Amai Gwene vanoti inyasha chaidzo kuti hakuna ati arwara. Mufundisi Gwene vaendera mberi vachiti vashandi zvikuru varume havakoshesi nyaya dzezveutano hwavo.
Nazvotifungisa ino nyaya takaita mudzimai watakaenda mhanya naye kukliniki iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanya naye kukliniki ikoko murume anga atiramba kuenda nemukadzi kukliniki ndokubva anzi murume ngaati tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo zvikanzi aiwa anga atiramba kuenda kukliniki nokuti kukliniki vanoudzwa nezve HIV paunda unonyoresa chichi. Saka varume vari kunoku vanoramba vazhinji vacho kuenda kana nevakadzi vokuni kana vane nhunzi.
Studio 7 yataura nemadzimai maviri anoti amai Laina Jim naamai Kurai James avo vaiva pamaricho papurazi remumwe sapurazi uko kwavaikohwa hohwa wechirungu.
Patinogara kuna Matere tinongoendawo musango godhomare ndokutingodhoma nawo tirimo imomuya. Mvura yakanayawo tsvina inokukukurwa ichiya mukomboni imomo mukuvana vachingotambisawo.
Aya mafuru yaya mudumbu munombowabatawo zvangosiyana-siyana. Kusenda kumiofuta sekiriniki yedu yatinofanira kunge tiende tiendera kugurumura sikure. Saka tizongoenda hedu pamiofuta isiri wadhi yedu asi yedu yatinonzi tofanira kuenda ndikugurumura. Saka hatikwanisi kuenda nekuti kure kunotingoida mota yekuti uchienda nekudzoka.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti vaiva vashandi vepamapurazi vari kusangana nematambudziko munyaya dzezveutano nemararamiro avo.
Mafamazi ari padhuze haana kana tsisi yekuti we are able to tap labor from this compound kuti vave netsisi kuenda kunotarisa mucompaundi macho pavanoita check-in labor kuti pakamira sei. Zvaiitwa nevarungu kudhara iziva kuti mucompaundi pavanowana labor pavanoita shortage labor pakagarwa sei.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vashandi vemumapurazi General Agriculture Plantation Workers Union of Zimbabwe GAPUZ vaAusten Muswere vatsinhirawo vachiti utano hwevaive vashandi vemumapurazi hwakavhiringidzwa zvakanyanya kubva zvakagoverwa minda patsva. Vakawanda vakasarawo vasina kana mvura yekunwa yakachena. Vaimbova mukuru webazi reutano mubatanidzwa hwehurumende Dr. Henry Matsorera vanoti
progress yese yatakaita nguva idzodziya yakazokukurwa patakaita land reform nokuti hatina kuzoteverera vanhu vatakaisa kumaresettlement. Tinovabetsera neprogramu iyoyo, tinovabetsera kuvaka zvimbuzi.
Studio 7 yamboedza kutaura nevakuru vebazi reutano kuti vatipedivi ravo asi takundikana. Asi sachigaro wekomiti yezveutano kuparamende Dr. Ruth Labodi vati vachaongorora nyaya yeutano hwevari mumakomboni vozotipa mhinduro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 kuruwa Mashonaland East ndiniropafadzo Matinhidze.